mangwana ni yakanaka vatereri chinosangana zvekare mangwana ni anhasi uri musi wechipiri 26/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini chanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi bato idzva rinonzi mdc zimbabwe rinonzi ranyoresa kuzimbabwe electoral commission nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurudzira hurumende kugadzirisa nyaya yemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi tichanza zvinobva kwamuri vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bato rinopikisa remdc riri kushora zvikuru bato rezanupf nesangano revasori recio vachiti ndipo vane chekuita nebato idzva rakaumbwa remdc zimbabwe rinonzi rakanyoresa kuzimbabwe electoral commission kana kuti zec studio 7 haina kukwanisa kubata zec mutauriri webato rezanupf vasimon kayamoyo kana gurukota rezvavasori vaowen nyuve mukuzeya nyaya iyi tabata munyori anoona nezvesarudzo mumdc vajacob mafume
tatishamisa ndechekuti musarinya yezanupf iyi taijaira musarinya yemacio taijaira asi chatishamisa ndechezeki yabvuma kutora chibato ichochi chiyobva yachiti mdc zvinoreva izvo kuti pakangomuka zvipururu zvevanhu zvichingotaura kuti isusu tinonzi zanu zimbabwe vacharegistavo izvi zvinoita kuti maelection edu ave chiseko ave asina maturo anotaridza kuti vacho vanochengetedza nyaya dzesarudzo vanhu vasingatori basa racho ravari kuita sebasa rine musoro havatori basa iroro nemazvo
saka imi muri kuronga kuita sei
ndavanyorera tsamba tichitsoropodza zvikuru maitiro avaita ava kuti boka remdc iboka raitungamirwa navatsvangirai rava kutungamirwa iko zvino navachamisa ndoboka rine konzero rokushandisa zita rekuti mdc nezvimwe zvipandi zvezita iroro haungomuki wongotofamba woti zvokwadi chinwiwa changu chinonzi Coca-Cola Zimbabwe chatova chisenu kana kuti Coca-Cola Harare wotofamba uchidaro aiwa tiri kuzviita zviseko zvenyika saka tavaudza kuti varejecte vanyore tsambazve vachiramba zvavakaita kana kuti vachidzimura zvavakaita kana vatadza kudaro tichatora matanho akati o ekuti tinge tichidhila nesituation iyoyo
asi maziva here kuti ndianani vakaumba bato iri
munoziva varume ava ndo vanochengeta maregistration yemaid ndo vanochengeta mapassport ndo vanochengeta mabirth certificate vanongonyora mazita evanhu vanongonyuka kuti tizive kuti mazita echokwadi vanhu ivavo vanorarama kwechokwadi hapana kana picture hapana kana chipi zvavo chinotaridza kuti vanova vanhu vanofamba vanofema zvinongori zvidhori zvitwani zvinenge zvagadzirwa nehurumende yatiinayo iyi iri kushaya kuti yodii nenyika
asi kakuva muvanozoti kwakamboita wana namdc 99 mdc n zvingodaro daro
aiwa ka kutoresha ikoko kunenge kuchiitika nevanhu vekuzeke ava chinotaridza kuti mahumbwe inyaya yekuti kuzano havabvumi kana kuregista chinhu chinonzi zanu madhaka zanu mashaya basa vanongoda kuregista vanhu kana vauya vakanzi mdc hazvirevi izvozvo kuti kunoshayiwa vamwe vanonyora mazita ivavo zvinhu zvakangoshata zvino zvakashata hazvifani kukudzokorodzwa hazvifani kukuramba zvichitwa MDC tiri kuziva kuti ibato rokutungamirwa navachamisa and ndo vakapinda maelections akaitwawo nezeki iyoyi vakatipa asisti nemaresults zvimwe zvakadaro daro kutipa maresults enhema pawo president zvino iko zvino vabva vatozofunga instead yekuti vagadzire maresults enhema vabva vatofungisisa kuti regai tichigadzira mapato enhema zvino kubirira kwakadaro tinopona
zeki yati yapindura here
haisati tainyorera rungwanani tine tarisiro rokuti mangwana chaiye vasilai gwana nevamwe vavo vanoshanda navo munguva ino isina maelection nezvimwe zvakawanda wanda zviri kuitika vachawana nguva yekupindura votsanangura kuti mahumbwe yovoitawa chava chiizvi
munyori anoona nezvesarudzo muMDC vajacob mafume vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti nyaya yekushomeka kwemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi vekunze ichapa kuti urongwa hweZimbabwe hwekuda kuwana mabhiriyoni 12 kubva muzvicherwa zvive zviroto gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWinston Chitando ndivo vakaparura chirongwa ichi chinonzi Strategic Road to the Achievement 12 billion by 2023. Zesa yakamboti vemakambani ezvicherwa vabhadhare madhora ekuAmerica kana vachida kuwana magetsi pasina kudzimwa asi vemakambani aya vanoti havasi kuwana magetsi kunyange vabhadhara mari mukuzeya nyaya iyi tabata vaMugano.
Hauyi magetsi acho nekuti hurumende yakaita chirongwa takachinzwa chirongwa chekuti magetsi akuita inonzi pachirungu ring fence ichireva kuti kana muri kumamining kumamaini anotengesa foreign currency vakunzi chiti pai mari maus kuti imi tikupei magetsi ari guaranteed kuti hamuchashayiwa hurumende kubva yakuzva ndambudziko rekuti iyo pachezvayo haichinawo mari yekutenga magetsi aya foreign currency ukuwo zese yange yagara inenguva yakareba ichicheja mutengo uri pasi pasi zvaiita kuti vange vane cash flow isina kukwana kuti vandenge magetsi kuzvipatara kwete dambudziko rekuti miochari yakutanga kunetsa magetsi hakuna nekumwe maorganization mainstitutions ehurumende akasimba handa magetsi kubva vatanga kudhaivheta saka vakabhadhara magetsi avo neforeign currency havasi kuvaona and ipapo futi ka vane dambudziko rekuti ndiyo inonzi double standard pachirungu yekuti muri kutinga tishandisa zim dollar toti ndiyo mari tinofanira kunga tishanda tichiita pride nayo asi muri kuti zvatiomera ngatipe futi us ihurumende iri kutatira kuti inini samanyika uchimanimani ndichatanga kushandisa zim dollar nekuti ndati hurumende ashandisa zim dollar asi hurumende imwe chete iyoyo inoti kana zvaiomera yoti wemagetsi unzai mari ari maus saka magetsi ari kubhadhara foreign currency haasi kuwanika kumamaini kwacho ikoko izvozvo mukaita semasigma records ari kubva kucentral bank kureserve bank yezimbabwe muna pamwedzi 9 yapfuura iyi maexports edu zvatotengesa kunze kwenyika yonibva kumamining sector zvicherwa zvadzika ne90% zvadzika chaizvo nawe kuti production idu yakadzikira ikoko nekuti nguva zhinji vanonge vari muchorima havasi kuchera zvicherwa
saka zvekuti vanoda kuti zvicherwa zvisvike mabhiriyoni 12 billioni panyaya dzezveupfumi zviroto izvi
manyautsamukanwa chembere kurota yanyamwa hakuna zvakadaro izvozvo ungati makore kubva makore 20 mumining sector tatomiramira tadzamurira taitengesa $2 billion semuenzaniso tikatongosvika zvekuti gore nekwaya kwakaipa tosvika $3 billion kwemakore 20 akateerera kwaakuzoti machi 2023 taapa $12 billion kutimesa by 4 mamirako kaya mapipi hakuna zvakadaro and chamunofanira kuziva ndechekuti mamining kambani aripo acho mashomanana havana kuwedzera investments kuti vatanga kuita investment iwedzerwe panoda kutanga vaita explore kuti maclaims edu arikusvika papi votenga machinary
Ko mungapa muenzaniso ere ipapo?
Ngati mbure tasaimwe yakaenda kuRussia rodzi yakaenda kuzvione nekugudarunda we. Kubva pakatanga zima asset 2018 muna October. Ndio pita company yoda kuti kuseta kupi kudarunda yekuRussia. Nanhas asati yachira kana platinum kana 1 kuti tengese. Hati risadza kumaina ibasa guru chaizvo. Saka hatingafungidziri ndio planning inorasika kuti tinotaura zvatinoda atoti manyawo tsamukanga ndanichitaura. Tisina chakabatika chaicho chaicho chichiri paground chiri kuitika tovhinyepera right saka izvozvo hazviitiki chimwe futi chikuru chinofanira kuti magetsi acho hapo anofanira kuti vanhu vayo ndiani anoya kumaina murima ndiani uchirasicherwa murima hakuna zvada zvozvo chechitatu ngechekuti Zimbabwe kwemakore akati off tingati tikadaudzika futi kumashure kubva 2000 hatina kumboona investment yakasvika pabillion chaicho pagore petakatomira mira 2018 panew dispensation vanhu vanakirwa navamunangagwa chiro vadhenzi yavo ya mainvestors akauya akawanda tikaona $745 million ndo pakanakigwa vanhu ipa mainvestors yakatita shura kunana Zambia ko vaiona ma 3 billion Mozambique 6 billion South Africa 8 billion izichiona ma 200 million 300 million
ko gore rapera Zimbabwe yakawanawo mari kubva muzvicherwa izvi
gore rapera ndiro takaona 745 million. Saka tinozogona sei kuzodzamurira kuita mainvestments ekumining sector at 12 billion. Manyawo samukanga machita hakuna zvada zvinoitika. Saka manumbers edu chaichaiwa yatotasa haana kuvakika haasi kuratidza zvakanaka kuti tikwase kufunga kuti ingagadzira economy at 12 billion.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vari kushora makandura eMDC vachiti vari kutadza kushandira vanhu veruzhinji. MuNewsday nekare Forestry Commission inoti kutemwa kwemiti kwanyanya zvave kukanganisa nyika. Mudaily News mune nyaya yokutongwa kwevaimbove munyori weHarare City Council vatendai Mahachi uko kwakatangidza nezuro. MuChronicle mune nyaya yekuti Zimbabwe National Roads Authority iri kutadza kutsanangura kwakaenda mari inoita madora 241,000 izvo zvakonzera kuti vakuru vatsva vekambani iyi vasheedze Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti izoferefeta. Nguva dzese pachirongwa chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Munangagwa nachamusati vamadambudziko vese vatojaa ngavabvumetisika chavapana ngavatobva zvavo vese tisage zvimwe zvinowana vakatongodhakwa zvavanoita hapana vaikusapota.
Manheru manheru paStudio 7 unova ndiri kuedza kubudise muono unonga uri kuitika wakandofananawono zvinoitwa ndiana togare pyavo naamwe ake nawasi anotaure zvinorwadza ndo zvatinonga tichiitawo kuti azwe zvituri kufunga. Kuzodzoka hangu nenyaya anonzi aamadhukwa pamberi nemubatanidzwawo weporati pamberi nawo ngaramba achiita zviporati nao zvitorirait zvinhu zvakanaka zvikai asi isu hatiuyoba nemusangano wedu wechinja hatiuyo iwona anarinda masarira naamwe awo ngaramba achiita kuti Zimbabwe iite zvakanaka asi isusu nemusangano wedu musangano wewanhu vachamusa musaendei nyange zvidiri musaendei siyai yapedze kusvika 2023 wacho kana zvikatozvisikii tenikedhei uku yato 200 atinakarabana nazvo nokuti totochetozvenge toti mazano ndo ari kutonetseka zvisingaiti ozi mazano haadi kushanda anoda kuri yaakagara saka ndo anobeka saka pakanto kuti vachamisa musaendei musaendeiwo ba ndatenda hangu ndatenda hangu amadhuku rambai makashinga neporadhi yenyu kana rambai makashinga neporadhi yenyu iyoyo chiporadhi chakaora.
Makadii vashamarari veStudio 7 nevateereri, muri kutaura naDineo ndiri kuno kuJobheki. Nanchidawa kubata nyaya wa mugwadi Nekomisina ya wa yoru kutivari kufamba wa chongoro la kujichemo juwa na Zimbabwe. Andizi huli kufamba wa chongoro la kujichemo juwa na Zimbabwe ndi kubi kuwari kutora because hawafani kuchaka kujichemo because vilipo juli kutooneka. So wasinga fani kuchaka wanuwaru kurowa neku kuwazwa neku kurawa wakati arisa. Saka andizi uziwa kujichemo zwaru kuchaka ndishipu ngawatanga watora izuzo juli kuoneka izuzo Jokuru wako wa nema kurisa. Jokusa pi wama dokuta kurugitu wa nema... Jokusa pi wako kurugitu wa madokuta marine huru mendi. Jokusa pi wako kurugita maticha marine huru mendi. Jokutoru wako, jokusongba kurugitu kwa wakuru webewe teachers lokuzani. Saka andifu ungini kutivangada umbo wechi. Vanda umbo wechi. Baobe kumasara wale jujivari mjeri. Saka umboa ano dawa mkwari nje upi. Basa da kupusta waneza ano pievi ya. Basa da utipusis. Gawari gota na mashukasina basa.
Uya muri ya Zimbabwe mkasa ya kutuwa mfundisi Richard Moyo. Regenu kwa se mbili ya shibidu jesikusu ya Nazareta. Tulota wa msana pe mazua 16 hour. Kushunguru zoko wa kazi nevana. Sunja kanaka chose kutitiri wano. Tugonu gara kanaka mkatimi Zimba zedu. Asada gwota nisho kuti asa senyuza wangu mfundisi pana zunza naika wangu razukuru mkuona wanu wakawanda kana wangu watunga miru wanukuzwa vashamarari ni wangu wajinji waka sena siyana waningi vashukuru zote ingatisa guna kushunguru za wakazi ingatisa guna kushunguru za wana takati wangu wanakati zunza wakawanda nchita kunye guziwa kutiko iwawa kawati isu chinuguna ukuru zira wangu tisa zita kwa isu kumuri zedu zaka mira sei asada kawona nishateka zichukuti takawona zukuru kuti isuwa nuguna kukuruzi ya wano kutikisa shunguruzi wa kazi ni wana mukatimi Zimba zeduku ya ndo msina mfaro ndo mtu shunguruzi wa kazi ni wana wacho saka zungu ndaka wana kuti wano tinga guna kufara tishi tisi sata uru wanye kunda wana mkana tropa radio kwa njimu shamarari kwa njimu viringu inau kwa njimu mfundisi kwa njimu profeti wano zikwana kwa njimu president kwa njimu gavani wano zikwana pashigaro asiri wano wajibacho wanutunye kushunguza wakazi neva na babo mkatimu upeji wata wakazi babo neva na babo awana rugare siyo zuzo neka wana izo zuzo mkatimu upeji la rama pa upeji usakata kwa zuzo zakafane zuzo kana ispa shedu teshita utinyo wakadai kwa tinga zuzei nika kwa mazwa sisi ni wawa saka njitua mkotu kwa nubose katini nirudo nirudo
mbwana na mbwana majamaro zikizele takutindia nebaza gorora mneita mnika edwi tipana au zinadira zakarere kera nyangu anina zakwana nda kutawara noro wadziwa chaizo kana vagaule achiramba achitaura nyaya yekuwedzera mabhorogo yekusunga mabhorogo isito vanakuramba achizunga mabhorogo iwo achiwedzerera maburi emabhandi avo nokuguta varume zvamuri kuita zvinhazvisive izvo zvinhu zviri kungobuda chero zuva hamugoni kumbobvumawo sevanezanipe kuti matadza zvonini chiino kutadza kuti mubvume kuti vedweka nyika yatiomera mubatsiba chiri kunetsa imi vanazanipiyo zvamuri kungoona moga kuti mukuramba muchingoti kwai isingai mabhuruku vanaana vanoramba isinga mabhuruku asinga mabhuruku hatichina zvono zvokusunga mabhuruku izvo taneta tarwadziwa nezani imi nzara yabaya vana vezimbabwe izvo kana munhu aitenga opfuna 100 zamu zvinoreva kuti chiizvo zvii zvenyika yekupiyo yakambodaro iyi ana agaoneka kana musina zvokutaura musaya paredio totokukumbirisai vone mweya wekudenga sawaya zvinzotaura zvina basa paredio kozvo mukuti rwadzisa asi hazvo zvakadaro pamberi pandapaona pasina kumirira zvakanaka varume pamberi pandapaona pasina kumirira zvakanaka varume iyi yambiro zvaiwe iyi kagadzirisei kana nangagwa anga ari mumwe munenjereka akasikazoka kuna chamisa achiri makuzeni muri pamberi hapana kumirira zvakanaka pamberi apapa hapana nguva hapana mbomirira zvakanaka munanga tichashungurudzika zvisingaiti murume wenyu makaya mashoko atiri kutaura tenda zvangu
makadiye vashamarare ve67 tiripo idisu vaterere vayo tinotenda nenhau dzamunotipa vo67 yakafaa nechikafu vakafaa nesadza hatitomborari tisina tomboiterera da kutaura panyaya yekukwira kwira kwemutengo chinhu chinongo chero mutengo dzakangokwira iwe usina mari yaunospenza because government hapana zvaingaiita because handingati ini nevana vangu havabhadhari school fees vana vangu handitengi mota yangu handidiri petrol everything is mahara handina chandinokosta pamari yangu ndongotora sarara yangu ndiisa mhomwe ndichiita zvandoda because everything ndinowana through government tikachiro mutengo kakwira sei stiri pano papi papitorio ndopatiri tochiona hizo zviyo stika madzedzi zvitambura kumusha neso kwatiri kuno kuti tambura bosi tiri kunyika chipikirwa kwatiri kuno kuwo tinongorarama wone nyasha dzaMwari kuti mangwana wakangofuma achiita vachatida vachatidi tinobva kuno. Pati zvimwe zvinoitika ndezvekuti nguva yamugabe nenguva yamunangago pane difference. Ndoda ngari yakabereka wangu aneshopo kumusha bhati nguva yamugabe kukura kunoita zvono akadarika musoja wani angati 5 seconds dzakaonesa mutengo yanga yatodzira bhati nguva inoi zvinhu zvakunetsa bhozi babawo hatichivaonesa president. Tachingokumbirawo kuti papindewo umwe rimwe bato rimbopindawo rimbotonga zanu PF tatambura nayo ndakupindewo hedu watinoda akasarudzwa nenyika akasarudzwa nevanhu unonzi Chisamba Machisa Chanisa ambopindawo ambobawo sezvakaita zanu PF. Zanu PF yakonewa kadha papindewo rimwe bato rimboba zvisiri zanu PF. Zanu PF tatambura bhozi mutengo idzi hazvikashama izvo zvitipa chiri nani kuzoti kupera kwadhisemba kuda uzoga ai zvinhu zvatenge kumusha.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Titumirei mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vanopfuura 60 vanonzi vanyorera gurukota reBritain rinoona nezvemukati menyika Amai Priti Patel vachivaudza kuti vaimbove mukuru weWikileaks vaJulian Assange vanoda kurapwa nekukurumidza. Vana chiremba ava vati vaAssange vari kunetseka nepfungwa, vakasuwa uye vari kunzwa mazino pamusoro pezvo vanonzi vari kunetseka nebipito riri kurwadza. VaAssange vari mujeri reBalmarsh vakamirira kuendeswa kuAmerica kwavari kudiwa nemhosva yekusora. Vagari veguta reBeni kumabvazuva kweDR Congo vakapisa mahofisi eguta mushure mekurawa kwevanhu vasere nevarwi vari kurwisana nehurumende. Pavakabva pamahofisi aya vakananga kukamba inogara mauto eUnited Nations anochengetedza runyararo vachiti vanoda kuti mauto aya abude munyika nekuti haasi kuchengetedza vanhu zvakakwana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyaya yokuferefeta vaDonald Trump iri kuramba ichiipira vaTrump mushure medare rezimhosva ratonga kuti vaimbovagweta ravaTrump muWhite House vamiswe mberi kwedare reparamende vachibvunzwa mibvunzo maererano nemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Takumbira Dr. Frank Guni kuti vatiudze kuti nyaya yavaTrump iyi yasvika papi.
Iko zvino izvi mamirira zvakaita ndekuti komiti yeSenate yeIntelligence yanga ichiongorora nyaya iyi yakuongorora zvakabuda muzvapupu aya anonzi mafactual witnesses kuitira kuti vagogadzira report inoita kuti dare repasi reCongress rizogara pasi roziya roona kuti pane mhosva here dzakaparwa navaTrump.
Kana vakawanikwa vaine mhosva zvoitwa sei, zvofambiswa sei?
Kana vawanikwa vaine mhosva komiti icharekomenda kana kuti ichakurudzira kuti dare repasi rivote richiita kuti vaTrump vanzi vakawanikwa vaine mhosva. Kana vawanikwa vaine mhosva pachanyorwa gwaro kana kuti report rinoendeswa kuSenate dare repasi richikumikidza kuti tawana mutungamiriri wenyika aine mhosva dzekuti dzekuti dzekuti, saka ngaatongwe nedare zviri pamutemo. Dare reSenate kana zvasvika ipapo rinosungirwa, harisarudze, harikwanise kuramba, rinosungirwa kutambira ripoti iroro, vochigara pasi vozeyavo voona kuti zvichokwadi kuferefetu kwa wakaitu wa shumurumu gwara ere shiripamutemo ere uye nyaya zirupomeru kwa Trump inyaya zikuti zinofa wanafana kutongwa ere kana wa uherengeza shunengeza wabuda ikoku wochi gara pasi zino wawiri lana kuti voto nga wa Trump ere kana kuti kwete wanafana kufuota ne 2/3 majority kuti wa Trump voto nga ere ne mosha izozo kana kuti kwete
kana vawirirana kuti va Trump ngavatongwe zvonanga papi zvichibva ipapo
kuri kuti vawirirana kuti ngavatongwe zvino va Trump vanozonyorerwa gwaro rekuti vauye ku Senate nekuti Senate ndiyo inenge yakugara pasi semajudges kana kuti inonzi trial court ndiyo vanenge ndiyo inenge iri jury ndiyo vanenge vakagara vachiongorora vonzi chiuya ine magweta enyu mhosva dzamuri kunenerwa ndedzakati dzakati dzakati chiuya muzvipinduri vemega wouya kana zvikasvika ikoko tinoona kuti va Trump zvingavashatira zvikuru kwazvo nekuti zviri kuitika ndezvekuti kudare repasi uye zvezvi va Trump vakabudirira kuramba kuti zvavanoziva ivo pachavo zviendeswe ikoko pane magwaro nemapepa akawanda izvakaitika mumhosva dzavari kunoenerwa idzi kune vanhu vanga vachi vari padyo nava Trump vanosanganira Secretary of State vaPompeo vanosanganisira gweta ravo vaRudy Giuliani vanosanganisira mukuru muofisi yavo vaMarvin kuti vaTrump vakavati handidi kuti vaende kubadare repasi vanopa humbowo wezvavanoziva asi kana kuri kuti nyaya yazosvika kuSenate yava impeachment mutemo hauvape simba rokurambidza vanhu vese ivava vakarambidza kuti vauye vazopa uchapupu hwavo ndo mamirira zvaita pari zvinezvi
imini munozviona sei pari zvino
maongorero atiri kuita zvinorakidza sekuti dare repasi kana kuti Congress richakumikidza kuti va Trump vane mhosva uye vanofanira kutongwa iya inonzi pachirungu impeachment ndo maonero atiri kuita asi da kuti vateereri vaziva zvakare kuti kunyange Congress ikanyora gwara iroro ichiti yaendesa kuSenate Congress haimire kuramba ichiferefeta vanoramba vachiferefeta kusvika vasoropodza zvese vatsvaga zvese zviri kunenerwa vaTrump even zvinenge zviri muripoti revanenge vaendesa kuSenate vanoramba vachitsvagurudza kusvika vawana mhosva dzese nokutyorwa kwemutemo kwavari kuti ivo vaTrump vakaita
mugari weWashington DC vaFrank Guni vari parunare ne Studio 7.
Raja! Ai! Asai tani zenzo Aisha, elevo Fantan. Tamuka! Aka kekuma flash kumpare kadambi kabuda nekumadapi. Disinga zoziva angu kutine chepapi. Mushava ona varizi vacho kutinde vapi. Ikaka! Aka! Ikaka! Aka! Kanshiva! Aka! Ikaka!
Enzo kanjiva sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvanga zviri munhau bato idzva rinonzi reMDC Zimbabwe rinonzi rakanyoresa kuZimbabwe Electoral Commission nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurudzira hurumende kugadzirisa nyaya yemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC toti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda.